wongu nesu gwarero tariona chokutanga ndechoti gwaro iri harina date gwaro iri kutaura kuti no wait no pay but chatinongoda kurangaridza public service ndeyokuti iyo ndiyo yakutanga kutadza kubhadhara vashandi saka tofanira kuiudzawo kuti no pay no wait saka varairidzi vari incapacitated ndo zvakapa kuti vasaenda kubasa zvekare amba yakapiwa yokuti masivhu tati angangoramwa basa kupublic service commission ikatodhindwa ine chidhindo chepublic service commission chomusi wa8 January chaipa yambiro kuti mavhiki maviri akapfuura pasina zvaitwa varairidzi navamwe vashandi vehurumende vaizoenda kustrike mavhikiwo akapfuura pasina zvaita saka varairidzi vanga vari patinoti legitimate industrial action saka zveno wait no pay hazvishandi nokuti vakatevedzera mutemo womuzimbabwe wokuzivisa kuti vacharamwa mabasa kana hurumende isina zvayanga yaita sezvo tanga taita mamiting akawanda pasina zvinobuda kana kuti pachingobuda mashangura pati
tinoona kuti nyaya yenyu yekurangwawo mabasa iyi yanga yasvika pekuti varayiridzi pache zvenyu maamusawirirana pane chisungo here chamakazobuda nacho
hatina chisungo chatakaita asi chisungo chatinoita ndechokuti varayiridzi vamandorokwati vari muzvikoro ndo vanotituma kune vamwe vasina mamembers ari muzvikoro hatingati mapolitical plain potentials vanongodawo kuti vati vanomirira varayiridzi vasina varayiridzi vavanomirira saka vacho varayiridzi vati kumirira muzvikoro ikozvo ndo vari kutaura kuti izvezvi havachakwanisi kuti varande vachienda kubasa nokuti mari yavari kutambira yakarohwa neinflation kana hurumende chaiyo yakabvumawo kuti bhondi rakasiyana neusa asi yabvuma kudaro hapana zvayakaita even pasalary yavarayiridzi saka chichemo chedu chatatagara tingoita kuna employer kuti nyaya yekuti takanegoshita masalaries ari in US dollars haikwanisi bhiri kuti ichizoita bhondi racho iko zvino rava less than 50 US dollars
saka mune urongwa hwekumira zvakare here kuenda kumabasa hwekusendeka mapadza
ndo vatiri kuudzwa navarayiridzi vatiri kutungamira kuti vari kuti patatosvika izvezvi hatisakwanisi kuenda mberi tatambura nekutora zvimbadzo zvokuda kutiinde kubasa avaincapacitated saka tasara chete kuti tingangoita musangano umwe chete eza vhiki rino kana kutanga kwevhiki rinouya varayiridzi voenda paincapacitation vanotiudza kuti vanokwanisa kushanda mazuva maviri pavhiki ndo ingakwana nemari yavanopiwa unless hurumende yavo yavo nemari imwe zvayakabvuma iko zvino kuti usa rakasiyana nebhondi dai yauya neimwe kushini zvingapawo kuti varayiridzi varamba vachienda kubasa
mune tarisiro here yekugara pasi nehurumende kuti mutaure zvichemo zvenyu kana kuti mune humwe urongwa semasangano hwekugarawo pasi mega
zviri kuhurumende nhasi chaiye chisepitire tatonyora tsamba tichianalyza yatingati monetary policy uyezve tichitumira kuhurumende kuti ione kuti varayiridzi havasina mari tichitaura zvakare kuti tagara takagadzirira kana hurumende ichida musangano namasangano avarayiridzi kwete kuti inoti sapesikanzeri kuvanhu yakaita zvikukuwatawata tinozva musoro tinoda kuti hurumende iite musangano namasangano avarayiridzi tivataurire maisho kwazvo nyemba kusadzarungwa saka isusu we are all ready but kana varamba tangovaudza kuti kususpenda strike haisi cowardice asi takasuspenda strike tine chidokwa dokwa chokuti vanhu vaone kuti tine chido nokuita basa redu uye zvinokurudzira vana kuti ramangwana ravo rive nenduramo asi varayiridzi vatinotungamira havachakwanisi kuramba vachienda kubasa.